Bridgette mutana nemakore 7 ari kusiza 8 years muna November ane multiple skin cancer inosanganisira melanoma iri paziso Bridgette akatanga kurwara necondition inonzi xeroderma pigmentosa aine 3 months dzokuzvarwa saka pari zvino yakazomachiwa iko zvino ava nemultiple skin cancer zvinoti anomera matumazi kumeso
Tombodzokera zvedu panhoroondo yekurwara kwaBridgette. Akatanga achiita sei? Makaona sei kuti mwana haasisina kumira zvakanaka?
Bridgette akatanga achiita ngomunhu anoshayiwa vakuitwa. Ava ne2 years ndopo akatanga kumira dzinenge mhopo. Dzibuda ropa dzibuda huro. Ndopo ndakaenda naye mnana chiremba wekuno. Vakati zvatita zvikwanisi nekuti anga amere mhopo yanga yakakurisa pamuromo. Ndopo vakamutransfera kuti aende kuJohannesburg Hospital. Ndo mavambiro akaita Bridgette iwawo. Zvobata kuJohannesburg Hospital kuti une inonzi xeroderma pigmentosa inokonzerwa nezvii.
Vana chiremba vari kuti nekurwara kuri kuita Bridgette.
Pari zvino anga ari kumborapwa kuSouth Africa kuCape Town vanga vari kumboedza kuti matumazi acho asaramba achimera asi kuti mishonga yekuti masauzi anokonzera kenza havasati vawana mushonga wekuti vamupe mushonga wekuti auraye masauzi anokonzera kenza saka vanenge vachingomubatsira uno kuti kana akamera nyama dzacho dzongooperate
pane vamwe vane chirwere ichi here kana kuti ndii Bridgette Buds mumhuri yenyu
ndiye Bridgette ndine vatatu Bridgette ndeyekutanga koteera mukomana ne4 years nekamwe kamusikana kane gore
pari zvino muri kutarisira mari yakawanda sei kuti mukwanise kuwana muchirapisa Bridgette uyezve muri kuzvigona here
pari zvino kuri kudiwa 20,000 musi wa13 October ndo paakanzi anofanirwa kuitwa operation ziso racho raakaitwa operation muna February rakabuda tsinga saka vari kuda 24,000 musi wa16 October kuti akwanise kuti aitwe operation yacho plus yekugara ikoko nechikafu
anga muri kutaura imi mari dziri kudiwa mari idzi nyatsotsanangurai imari dzinodiwa maus dollars here kana kuti marands
marands 24,000 rands pari zvino handina kana chekuti nditengese kana kuti ndiinde zvangu kubasa kuti ndikwanise kumusiya Bridgette haasi munhu anokwanisa kusvika kana kudii nokuti haachanyatsokuona kenzo yake yakaafekta maziro saka ndokungoraramawo nongobatsirwawo nevanhu vanenge vangondinzwirawo tsitsi vangoonawo kondisheni naBridgette pari zviro ndiri kubatsirwa namai vangu mai tsvangirai ndo vakatomutakura musi wechipiri asingatamuki kana kudya kana kuita Friday ndopo vakazomuendesawo kumedical training vakanondibhadharira kuti akwanise kuonekwawo nanachiremba zvokuti aitewo nani kuti akwanisewo kudya zvaari kuitawo iko zvino
baba vaBridgette varipo here kana kuti zvakamira sei
baba vaBridgette variko pari zvino iko zvino tinongorarama nekuti vakangonziwa uyai muchere wefoundation apa kana kuforomawo zvidhinha zvevanhu kwatinogara kumanyuseni saka ndozvava kurarama nazvo vaimboita zvokuedza asi kuti capital yese yakabera tiendesa kuchibata havachakwanisi kuti vareze mari yekuti vakwanisewo kutangawo programu yava yavaita yekuedzawo zvinhu zvavo zvavo zvavaiedza vachitengesa
imomo munyika hamuna here vana chiremba vanokwanisa kubatsira Bridgette
kuparinyato ndakapedzwa kumwedzi wapera ndaona kuti mari dzokuenda kusouth africa kundiwandisa saka nditauriraivo kuti kondisheni yaBridgette inotongoda kungopinga hatina zvatinokwanisa kuti tiite nokuti zvinhu zvatogara zvatoitika zvinogona kuitawosi kana kutongoti pamurungu waBridgette anogona kushaya hatina zvatokwanisa kuita ndosaka ndakangoti zviri nanhangu ndirambe ndichitsvaka vati ndienda naBridgette kusouth africa kwanova ndiko kune machiremba vanofarira kuti vamubatiwo machiremba vamaoparetini vachitarisawo vavave kuti kenzo yacho haisi kupararira nemuviri here